Kurudziro yemubatanidzwa vemasangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaTinashe Chitsunge. Svondo rakapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSADCU uri muBotswana. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muBokisi Khoza vatapere Ndlovu vanza Studio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemuSADCU vakatungamirwa navamasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika ichipikirwa zvive zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda maruva tadya chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika eimwe nyika. Pavakanobata maoko mhuri yakwaChitsunge, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, asi mutevedzeri wemunyora anoona nezvemutemo muZANU-PF vaFortune Chase, avo vakamirira bato ravo pakusanwa kwemhiko dzerunyararo, vati vese vanoita mhirizhonga vakafanira kusungwa nekurangwa pasina tsvete zvisinei nekuti wabuda mumba maani.
Hazvina basa kuti ndevebato ripi. Anenge awanikwa nemhosva, mapurisa ngavaite zvavanofanirwa kuita, munhu aende kumakotsi. Isusu semusangano hatipindire kana munhu achinge atora mutemo auisa mumaoko make.
Vanorwira magariro evanhu akanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vati vamasisa vangagone kutsiura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maringe nenyaya dzemhirizhonga nekuti ishamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe. Vakawirirana kunge bhandi nebhurugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. And tinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro aakutsoropodza hurumende yaMnangagwa kuti muri kushusha vanhu, muri kumbunikidza kodzero dzevanhu, muri kurova vanhu, hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokisi Khoza uye riri kuitawo misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sadyaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviuru 41 kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.